mangwanani akanaka vachereri chinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechipiri 6 chikunguru July 2021 makacherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi matatu nevatatu 33 vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro, vamwe 1540 vachibatwa nechirwere ichi nezuro kwakare.
Isu hationiso kuti mashoko vaziyambi ziyambi mashoko akanaka, nokuti mashoko aya anoreva kuti varairidzi nemanesi nefew vamwe rest of the civil service vanofanira kumanikidzwa kuti vawane vaccination.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoti hurumende haifaniri kumanikidza varairidzi kuti vabaiwe nhomba, richiti uku kutyora kodzero dzevashandi.
Kana uri mushandi wehurumende uchida kuzoclaima insurance yecovid, unosungirwa kunge wakabaiwa nhomba kana kuti vaccination. Kana usina ukabatwa nechirwere haugone kuya kwatiri uchida kuti upiwe mari insurance.
Asi hurumende inoti vashandi vanofanira kutevedzera mitemo yepemabasa kuti utano hwevashandi vose huchengetedzwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mapfumbamwe ane gumi nemumwe 1911, zvichitevera kufa kwevanhu makumi matatu nevatatu 33 nezuro. Vanhu chiuru chine mazana mashanu nemakumi mana 1540 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nezvisere zvine mazana manomwe ane gumi nevashanu 797,715. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mashanu ane makumi manomwe nechimwe zvine mazana manomwe ane makumi maviri nemumwe 571,721. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba, kana kuti zvikamu makumi matanhatu evanhu kubva muzana, kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana matanhatu ane makumi masere nevanomwe 687. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 299 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwawo neManicaland neMashonaland West, idzo dzaenzana imwe neimwe yadzo iine vanhu mazana maviri ane gumi nevana 214 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi mashanu nezvitanhatu zvine gumi nevana 56,014. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mana nechimwe zvine mazana mana nevatanhatu 41,406. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti hurumende haifaniri kumanikidza varairidzi kuti vabaiwe nhomba, richiti uku kutyora kodzero dzevashandi. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, vauza Studio 7 kuti mashoko akataurwa negurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi ekuti varairidzi vanamukoti nevamwe vanoshandira hurumende vamanikidzwe kubaiwa nhomba haana kunaka sezvo pasina chikonzero chekumanikidza vanhu kuti vaite zvinhu zvakanaka vachitizve pane nzira dzakawanda dzekunyengetedza vanhu kuti vabaiwe nhomba pasina zvokuvamanikidza Dr. Joe vati zvakakosha kuti makurukota ehurumende nengo dzeparamende nevamwe vakuru vakuru vane mari vatange vabaiwa nhomba vanhu vachiona kuti vamwe vese vagobaiwa nhomba iyi vakasununguka
Minister veJustice, Legal and Parliamentary Affairs vaziyambi ziyambi vakataura kuti vashandi vese vehurumende vanofanira kuti vaongororwe kana kuti varisive vaccination zvinova zvokumanikidza kuti hapana zvimwe zvavangaita asi kuti vese vanofanira kuti varisive vaccination yeCOVID-19
pane chakaipa here nemashoko aya Dr. Joe
Isu hationiso kuti mashoko vaziyambi ziyambi mashoko akanaka nokuti mashoko aya anoreva kuti varairidzi nemanesi nefew vamwe rest of the civil service vanofanira kumanikidzwa kuti vawane vaccination iyi izvozvo zvinoreva kuti vashandi vanenge vasina kodzero yavo vanenge vakuda kumanikidzwa kuti vaite zvavasingadi isu tinoona kuti kureserva vaccination chiri chakanaka uye tinokurudzira varairidzi vatinotungamira kuti varisive vaccination asi hationiso kuti zvinhu zvakanaka kuti vamanikidzwe kuti ngavarisive vaccination
hakusi kuedza kuchengetedza utano hwevashandi here kuri kuitwa kunai Dr. Joe chamusingafari nacho chii chaizvo
icho chinombopa kuti vanhu vade kufoseredzwa kuita chinhu chakanaka chii saka tinoona sekuti hurumende yajaira muririro wayo yokushandisa chisimba sekuti tiri mumilitary camp
saka zvingafambiswa sei
chatachiona sekuti chingaitika ndechokuti ngatitsvakei nzira dzokukurudzira vashandi vehurumende kuti vade kuti vawane vaccination iyi uyezve tichitaura navo kuti seiwo kuvamwe vasingadi kuti vawane vaccination iyi kana zviri zvinhu zvakanaka
kurudziro yamuri kutaura ndeipi munoda kuti hurumende idii
kukurudzira uku kungaitwa nemhando dzakawanda kumwe wokuona kuti macabinet ministers maMPs vanhu vese vava vane mari vazvipirawo kuti vade kurisiva vaccination pachena zvigokurudzirawo macivil servants mamwe imwe woende yekuti tinokwanisa kuintrodusa anonzi pachirungu maincentive okuti anenge areceivawo vaccination chii chaangawana chimwe zvingapa kuti zvipe chidokwa dokwa chokuti varairidzi vatinotungamira vade kuti varisive vaccination asi varairidzi vatinotungamira vanotsutsumwa kuti sei hurumende ichida kuti ivo vaende pakutanga kumanikidzwa kuti vawane vaccination asi panyaya dzemari varivo vokupedzisira so varairidzi varutaura zvekuti ngatingoitai maitiro ehurumende yedu kuti vaya vanotambira mari dzakawanda tionewo vachida kuti vatange kumborisivha vaccination ivo vozorisivhawo pamashure zvekare varairidzi vanhuwo vakaenda kuchikoro vanoverenga uyezve vamwe vavo vari kutonetseka nokuti vowana dhosedzi rechipiri sei nokuti ndo vakawana rokutanga asi vava kunetseka nokuwana rechipiri saka zvatinongokurudzira zvekuti munyika yakasununguka yava neindependence 41 years after independence hazvina kunaka kutiite zvokumanikidzana kuita chinhu chakanaka ngatiwanei maways okuita chinhu ichi mune zvakanaka mune zvokukurudzirana uyezve vatungamiriri tichionawo vachida kuti vatogwewo varisive vaccination zvikurukuru varairidzi vanonetseka kuti sei vechiuto vakaramba kuti vatorwe vakawanda vaccination asi varivo vakawana mari dzakawanda kubva muna June wegore rakapera saka varairidzi vari kungotaura kuti ngatimboonai vamwe vayavo kupiwa mari dzakawanda vachirisivawo vaccination tigozoitambirawo tiona kuti iri mune zvakanaka hatifaniri kumanikidzwa nokuti kumanikidzwa zvinhu zvakashata azino chora kodzero dzavarairidzi
avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi re Progressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Show vari parunhare kumasvingo ne Studio 7 asi gurukota rezvemitemo vazviyambi ziyambi vaudza Studio 7 kuti hapana ane kodzero yekuparadzira chirwere kune vamwe vashandi naizvozvo hurumende inoti kana uchiishandira pane zvaunosungirwa kuita kuti pasave nokukanganisa utano hwevamwe vashandi
patakamira kuri zvino ndepekuti kana uri mushandi wehurumende uchida kuzoclaima insurance yeCovid unosungirwa kunge wakabaiwa nhomba kana kuti vaccination. Kana usina ukabatwa nechirwere haugone kuya kwatiri uchida kuti upiwe mari insurance yatakati vese vanenge vabatwa nayo vanogona kuiwana mushure mekunge vaita claim yavo. Asi takuenda mberi zvakare tichiita zvamuri kutaura izvozvo kuti vashandi vehurumende vese tinovakurudzira kuti ngavaende vanobayiwa nhomba nekuti ichasvika nguva yekuti tinenge takuti kana usina kubayiwa uri kuda kuzadza vamwe vese saka tinokubvumira zvedu kuti usazadze vamwe woenda unowana kodzero dzako dzakazara dzaunopiwa nebumbiro uri kunze kwete uri mukati medu. Pabasa pega pega kana kuti paorganization pega pega pane bumbiro ramunobvumirana kuti ndora munosenzeswa pabasa ipapo. Ndingangopa mufananidzo wemasports kuti vanhu vachitamba bhora munhandare kana vakakavana mupurisa hamhanye unoti aiwa ndakusunga neassault nekuti vanenge vachisungwa nemitemo yemunhandare imomo. Asi vakazokavana vapanze aiwa vanosungwa. Saka ava vashandi vehurumende kana vachida kodzero dzamanzwi dzamuri kuti maudzwa dzedzi vanobva voenda kunze zveshuwati vatevere tichinoti auya uzobayiwa nhomba. Asi kana vari mukati vanosungirwa kubayiwa. Tinotenda
avo vange vari gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vari parunhare neStudio 7 kuHarare. Vanhu vakawanda vakabayiwa nhomba yekutanga yekovaccine vanoti vari kumiswa kwenguva yakareba kuti vabayiwe nhomba yepiri. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nekuti kabhodhoro kamwe chete kenhomba iyi kanofanirwa kushandiswa kubaya vanhu gumi kana kachinge kavhurwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda mutsvakiridzo yaitwa neStudio 7 mushure mekunge yanzwa kuti pave nedambudziko guru rekuti vanhu vabayiwe nhomba yepiri yecovaccine. Izvi zviri kuitika munzvimbo zhinji munyika yose. Mumwe wevanhu vakamirira kubayiwa nhomba yepiri yecovaccine amai Simbiso Sinyoro vati vaifanirwa kubayiwa nhomba yemusi wa30 Chikumi asi zvazvisati zvaitika. Amai Sinyoro vati kunyange hazvo vakawana kuine nhomba yekuchipatara kumbare vakaudzwa kunzi vanofanirwa kumirira kuti vanhu vatange vasvika gumi kuti vabayiwe nhomba iyi.
Isusu takabayiwa covaccine injection rekutanga zvakaguma zvakadaro majudhete akasvika akatodarika hatisati tawana second dose. Apa toenda kuzvipatara kwacho usiponzi izvoni mirira mukwane vanhu 10 tomira kusvikira vanhu 10 vakwana apa una kubayiwa judhete rako radarika. Saka hatichazvinzwisisi kuti mainjection aya hatichawane maeffects here kana kuti.
Mumwe mukota anobaya nhomba ataura neStudio 7 asina kuda kubuda pamhepo atiwo nhomba yava nayo yecovaccine haigoni kuvhurwa kana pasina vanhu vakakwana vekubaya nhomba iyi. Mukoti uyu ati vanonyora mazita evanhu vozovazivisa kuti vauye kuzobayiwa musi wakati kana vanhu ava vakwana gumi. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vachimirira chinovi mudare National Assembly vaPeter Mataruse vaudza Studio 7 kuti kumboshayikwa kwemishonga wokunogona kuzokanganisa mashandiro akanaka enhomba. VaMataruse vatiwo zvekudzosera vanhu vamboya kuzobayiwa vasina kuwana nhomba zvinokonzerawo kuti vamwe vaore mwoyo vobva varega zvachose kubayiwa nhomba iyi.
zvinango afecta nyaya kuti vanhu vanozobaiwa vanenge vavashoma nekuti vamwe havazodi havazomiriri izvozvo vanozorama plus mavaccines agare nguva yavo yokubaiwa kunzi kwanzi baiotanga kudika vakunzi research agarira pavaccine iyoyo unozobaya rimwe panguva yakati kuzvinatso ito kana vanozonyaa kunonoka manje that's power yanga ichafanira kujenaritwa nejekiseni rechipisi inogona kudzikira nekuti time inenge yadarika.
Imwe nyanzvi yezveutano uye vakambova gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati pane nhomba dzakadai zvipatara zvinofanirwa kuzivisa veruzhinji mazuva ekuenda kunobayiwa nhomba kuitira kuti vagare vakagadzirira.
Zvinoitika kuti dzimwe nhomba dzinova dziri mumavhayo emadosi 10 at a time, saka panofanira kuva nevanhu 10 vanobayiwa kuti izvo nhomba isawestike. Kana zvidero ngavape vanhu mazuva okuti izvo covaccine tiri kubaya musi wechina, musi wechipiri and so forth. Vanhu voziva kuti tikuenda kunobayiwa musi wakati voya vakawanda panzi pokuti vanhu vadide kufambira mahara vachienda kunobayiwa nhomba yavanosvika vachinzi hamuna kukwana 10.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti bazi ravo ranga risati raona zvinyunyuto zvekuti vari kuda nhomba yecovaccine vari kumiswa kwenguva yakareba vasati vabayiwa nhomba iyi.
Handingati ndine ruzivo nayo, handisati ndasangana nazvo izvozvo zvokuti vanhu vanomiswa 10. Chandoziva ndechekuti mavaccines ariko kumazvipatara zvedu zvose ende vanhu vari kubayiwa.
Zimbabwe yakatanga kutambira nhomba dzecovaccine zviuru makumi matatu nezvishanu 35,000 kubva kuIndia muna Chivabvu uye yakava nyika yemuAfrica kutanga kushandisa nhomba iyi. Zimbabwe ine mhando ina dzenhomba yecovid-19 dzinoti Sinovax, Sinopharm, Sputnik V necovaccine. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu nhomba yecovid-19 vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Zimbabwe Republic Police inozivisa kuti vanhu makumi maviri 20 vakafa, vamwe vatatu vari muchipatara mushure memotikari yerudzi rweToyota Grandvia yaputika tai ikabonderana neToyota Wish padyo nechitova Business Center iri mberi kwemhandamakwe pakati pemasvingo nezvishavane. Ichinyora paTwitter payo, Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti nezuro yakasunga munyori anopa vanhu maresidensi mubazi reIndustry and Commerce Andrew Materere, ichimupomera mhosva yokupa vanhu vasingakodzeri maresidensi ekupinza motikari munyika anoita mazana matatu ane makumi mashanu 350. Materere akamiswa mberi kwedare rezimhosva nezuro muzuro akanyimwa mukana wekubisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba kwake. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Akadi vashabarari veStudio 7 mose ikoko. Aiwa, isu tinonzwa kufara chaizvo. Indine kwavacharamba mativenga handiti TRC mubashi inoteerera Studio 7 zvikuru sakuno. Mashoko munotaura ezvokwadi asina kana divi raakarerekera nokutiendai chaizvo. Indiri panyaya yangu doko doko yandoda angu kunzwisisa kuti chii chiri kuitika mukati menyika yedu yezimbabwe inongowa tiri kunoko. Vanhu vezanu pf vari kuita musangano vachirambidza vamwe, asi ko zvinezvi kune nguva yecovid-19 vanhu vari kufa ivo havazvioni. Ibaba vanoda kupoterwa, vanoziva kuti kune zvinouraya asi vanoita musangano. Vanhu vavo avo vakuda kwasheya vakuda kwasho vari kuba mari munyika vachiparadza nyika mari inofanira kuti izwe munyika evanoibudisa uisa kunze kwenyika vondorya zvisipa mutemo zvinoitwa nevezanupf zanupf yaondonga nyika yauraya nyika indarwadzwa zvikuru nenyaya yavatagwirei vatagwire daro munhu vanofanira kutosungwa votorerwa bvunzo dzavo vodzoserwa munyika vanhu vomunyika vorya mabasa vanoita haana kunaka zvinhu ngazviri kuva perfect kana mutemo wechivanhu vose ngavagare mudzimba ngazvisakita zvibva mumba mani kana kuti muzvii mani chechiipi munhu wese mumba vezanupf ngavagare mumba vagiisa musangano even ndo vakaita misangano yavo 2023 apa vabudi vanotohwina purezidendi vedu vanotohwina vachamisa vachamisa kumberi chamisa chamisa
mangwanani mangwanani pastudio 7 apo ndini ndinoitwa hangu zihlamono zihlamono ndiri pano padebhen apo umushanova kuchipinge kwamariya iyo kumakomoyo mangwanani vese vashamarari nhau iripo ndeyekuti pamilford pakapwanywa apo nehurumende haisi hurumende isachi yakapwanya izanupf yakapwanya izanupf yakapa vanhu panzvimbo iyoyo yobva yavapwanyira futi because zimbabwe tikada kuzvitarisa pari zvino since haisati yava nehurumende kana chinzi zimbabwe ine hurumende inenge ine vamiririri vanenge vachidzosa mashoko kubva kuparamendi kuenda kuvanhu ndiyo hurumende iyi zimbabwe haina hurumende iyi haisati yane hurumende since saka hapana nyaya iripo ndekutoti zanupf yakapa vanhu pekugara zvisiri pamutemo ichikavapwanyira futi isina kupa notisi saka idambudziko rezanupf idambudziko revanhu vanovhotera zanupf masupporters vaiti taona pekugara turi musangano musangano hauna land that apart iri muzimbabwe haina land land inobva kukanzuro yegoromonzi ndiyo inopa vanhu pekugara ndiyo inosevisa nzvimbo saka ndatenda hangu vanhu ngavangwari ngavavhure madziso
mamuka sei mamuka seiku pastudio 7 apo ndoda kubvunzawo mubvunzo kuti kune vakamboferefetwa nenyaya yekuba kunoitwa munyika muno pakazobudei vaferefetwa kune vakagadzirwa makomitizi vakaferefetwa nenyaya yeugororo unoitwa muno muzimbabwe tida kubvunzawo kuti chii chakazobuda titiwane simba rokuferefeta tagirei nekuti kungangova kungotambisa nguva nekuda kwekuti vanhu ava vanobhekana saka haazvishande basi ndatenda hangu
nyika yedu yezimbabwe ine dambudziko revatungamiri vanoi vakaipamba chido zevanhu vakairwira hazvisirizvo zviri kutonga nyika iko zvinezvi tine vamwe vanonzi maMP yekuti akangonzwa nyaya dzemamisha anobva atori muMDC akutofonawo mapurisa kuti sungai munhu anonetsa imhondi izvi hazvivake nyika chinovaka nyika kuteera dhemokrasi ava vanoti vakarwa hondo yekusunungura zimbabwe ava havateveri dhemokrasi kunyanya nyanya anonzi Emerson Mnangagwa
iko vashamarari vedu vestudio 7 tinokutendai munotipa nhau dzechokwadi misi nenguva aiwa tinokutendai ana jonga kandimire chanonoka hwande nevamwe vese tinokutendai nebasa ramunotipa munotibvisa stress nenhau dzemanyepo dzinotaurwa kuno kuzimbabwe aiwa tinokutendai vashamarari vedu vestudio 7 kuno kutaneta nekungotaurwa nhau dzemanyepo vana chimbwido tinokudai kuti muzotudza kuti makaita sei nguva yehondo aiwa kwakutsvaga campaign panguva ino yavakuda vanhu veredio zimbabwe pamwe chete nevanhu vezanupf aiwa vashamarari vedu vestudio 7 rambai makadaro tinotenda misi nenguva nekuti munotipa nhau dzechokwadi pese patinoteerera aiwa kunyange vana vemuzimbabwe vese vanoita nenhau dzemanyepo dzemuzimbabwe tinotenda
maswera sei maswera sei maswera sei isuse muri zimbabwe tinozwa kurwadziwa pachose nenyaya yakomatakurei yaari kuitai zvinhu zvaari kuita izvinei izvo zvinhu zvinowisa nyika vakuru ava vanongoda kungonyaveka vakuru ava vanoda kungonyaveka ndo dambudziko rinonetsa vanhu vezanupf vezanupf vanoda kuzhaveta vanoda kuguta kwavo nemhuri dzavo havana basa nevanhu vanhu vasina hanya saka maona kuti kurarama kwedu chaiko kuri panguva yakaoma dai mwari zvavavapindira vatikundira mhando idzi mani vakuti mhando idzi dzakatoshata mukati mezimbabwe dzakatoshata mukati menyika tirikurarama tiri kunze kwenyika izvo tichishungurudzwa nokuda kwevarume vavo vanoramba vachingorwisana vachingorwisana vachirwira kuti bamari chete mshuwa kuita mari kwa sahiye zetu kumo Zimbabwe chine chikwele chiku chikorona virus chakwira asukuta wakitari kishu chau kumba mari chete mshuwa kumba mari mwona kuti shono zingi sila kunaka isho shuwa alwa sila hanya na upeyo wa mwela asikana kufanguwa yukuru wa mwela weze wa nzi msangu kundo wa mwela weze wa msangu kundo mwela wa mama soja asukuti yezu hizi manje wa garika manje wa imira zinane wa kuchikuta wa kujiba mari masi Korea Zimbabwe chitambu mkuti inyaye kutambula kwa Zimbabwe utambuza chero maofi yeti hacho haru kufane nzara ndiko wanu haru inya kufane nzara wakanyanya
izo zange ziri pfungwa zevamwe vatereri zisinei ne Studio 7 isu atina kwa takarere kera vatereri ndapota seku kumbira kwa chino garati chitangu wadzose itai maojo enyu mafupi uye taurai manzwi aripa msoro tumirai mazo enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 mchiti uzazwa munofunga pane zviri kuitika
Kwazwai vatereri ve Studio 7. Ini ndine Mike Hove. Ndinokoka kuti mpinde mchirongwa chedu chechidiki The Connection nasi manheru na 8pm. Mchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichizeya nyaya yekupararira zvakanyanya kwoita chirwere cheCOVID-19. Tichatarisa zvekare kuti zvirongwa zvehurumende zvekudzivirira kutekeshera kwechirwere ichi zviri kukanganisa zvakadii upenyu hwevechidiki munyika. Mure Zimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi. Muineni Mike Hove na 8pm. Maniruano
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika mu America Vanhu vanoita zana nemakumi mashanu 150 vakapfurwa vakafa mumazuva matatu ekupemberera zuva rekuzvitonga kuzere kweAmerica ra July 4 Maguta mazhinji muAmerica akatarisana nekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kupfurwa. Sangano rinoongorora mhosva dzinoparwa nepfuti reGun Violence Archive rinoti mumaawa makumi manomwe nemaviri kubva musi wechishanu 2 July kusvika musi wesvondo 4 July muAmerica makapfurwa vanhu munzvimbo dzinoita mazana mana vachiti vanhu vakaurawa nepfuti pazororo iri havasati vazivikanwa vose. Muguta reNew York iro riri kuona huwandu hwakanyanya hwevanhu vari kupfurwa nepfuti makafa vanhu makumi maviri nevatanhatu vakapfurwa munzvimbo makumi mashanu neshanu mumazuva matatu aya musi wezororo vanhu gumi nevatatu vakapfurwa muguta reNew York kusvika pari zvino gore rino vanhu vanoita mazana masere ane makumi masere nevashanu 885 vakapfurwa vazhinji vavo vachifa muguta reChicago vanhu makumi masere nemumwe 81 vakapfurwa pazororo iri gumi nevana vavo vakafa muguta reAtlanta mudunhu reGeorgia nemusi wemugovera mutambi wegolf Gene Sealer akapfurwa akafa ari munharaunda inotambirwa golf uye mitumbi miviri yakawanikwa iri mumotikari yemunhu akapfura vasila uyo achiri kutsvagwa nemapurisa pari zvino. America iri pakunetseka nekukwira kwehuwandu hwemhosva dziri kuparwa nevakapakata pfuti. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi matatu nevatatu 33 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro vamwe 1540 vachibatwa nechirwere ichi nezuro kwakare. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti hurumende haifaniri kumanikidza varayiridzi kuti vabaiwe nhomba vichiti uku kutyora kodzero dzevashandi. Asi hurumende inoti vashandi vanofanirwa kutevedzera mitemo yepamabasa kuti utano hwevashandi wose huchengetedzwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Chandono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.